Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show, waziya kuti varimi nevemakambani ezvicherwa vangashandidzane sei. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima Vavangelis Peter Ritatos vati hapafaniri kuva nemakakatanwa pakati pevaviri ava, asi kuti vanofanira kushanda pamwe chete.
Tine machallenges akawanda mumining, tine maconflicts between mining and farming. Nekuti maminers vanochera kwese kwese, mafarmers vakuda kurima. Saka isu tiri kuti sehurumende kuti mafarmers nemaminers vanofanira kubatana, vowirirana kuti panocherwa sei nzvimbo yekurima, vanorima sipapi. But isusu tiri kuti kana vachikwanisa kubatana, taurirana zvakanaka, I think zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka.
VaHaritatos vatiwo basa rekuchera zvicherwa rinofanira kuitwa pachitevedzwa mitemo yezvekuchengetedza nharaunda, vachiti pari zvino pane vamwe vari kungochera pese pese vachiparadza masango nezvimwe zviwanikwa.
Isusu tiri kutarisa kuti mining nefarming iitwe sustainable, tichitarisa environment yedu, tichitarisa future yedu, mhuri yedu, vana vedu nevazukuru vedu. Saka what we are saying in short is that let's look at the future yedu and not look at zvanhasi chete.
Mukuru anoona nezvemabasa ezvemugodhi musangano rechamber of mines of Zimbabwe vaDavid Mashanga vaudza Studio 7 kuti nyika ine mitemo yakajeka inotaura kuti mabasa ekurima nekuchera zvicherwa anofambiswa sei, uye kupokana kuripo kunokonzerwa nekuti mitemo iyi haisi kutevedzwa.
Tinokurudzira kuti tini titevedzere mitemo. Vamwe vanenge vasingaizivi mitemo iyoyo, saka vanofanirwa kudini? Kudzidziswa. Vamwe vari kutyora mitemo nokuti hapana zvavanokwanisa kuitwa, ndosaka mainstitutions achiuya achidini, anofanira kuuya achiinforce. Saka iyo nyaya yekuti tiri kuteedzerai mutemo, pane dambudziko here panyaya yekuti mutemo wakashota? Handifungi kudaro, asi isusu sevanhu tiri kuteedzera here mutemo?
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vaPolite Kambamura vatiwo mabasa ekurima pamwe nekuchera zvicherwa akakosha kunyika, nekudaro anofanira kudyidzana kusimbisa upfumi hwenyika. Vati muzvicherwa munobva zvakawanda zvinoshandiswa pakugadzira zvinhu zvekurimisa, nekudaro makambani ezvicherwa anofanira kutsigira mabasa ekurima zvakasimba. Vakambamura vati zvinofadza kuti pane mamwe makambani ezvicherwa akaita seZimplus ave kutotsigira mabasa ekurima. Mwedzi wapfuura Zimplus yakaisa mamiriyoni 15 emadhora ekuAmerica muchirongwa chekuchengeta mombe dzenyama nemukaka munyika yose. Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe vati zvakakosha kuti varimi nemakambani ezvicherwa vashande pamwe chete kuti nyika iwane chikafu chakakwana pamwe nekusimudzira upfumi.
Tinoona kuti vemamains edu vane pakuseenza apa, tinotarisira kuti vanoita vachibatsira vari munharaunda apa nechi mune mamains avo. Saka zvavari kuita izvi zvekuti vakwanise kubatsira varimi kuti vavabatsire nezvikwereti, vavabatsire kwatoti kukapasiteta pai kuva nezvekushandisa kuti vakwanise zvose zvataona kuti vakwanise kuita mombe nezvitani vakuita mukaka. Mombe dzedu vari kubatsira kwavari kuchera, vari kubatsira kuti mombe dzive dzakanaka.
Mukuru weZimbabwe Agricultural Society Dr. Andrew Matibiri vati show yegore rino yatanga zvakanaka chose.
Show yatanga nhasi yatanga zvakanaka, apo neapo pane zvinhu zvinoda kugadziswa asi yatanga zvakanaka. Vanhu vangu vachinetsika kupinda mukati matiketi anga apera nezuro, saka takagadzisa mamwe matiketi kuti vanhu vapinde nhasi. Endi iye zvino zvatiri kuona mastands vazhinji vari kupedzisa kugadzira mastands avo, asi mazhinjiwo zvakare akusenza.
Varimi zana kubva kumativi mana enyika pamwe nemakambani zana nemakumashanu nemanomwe vari kuratidzira pashoo yegore rino iyo ichabvurwa zviri pamutemo nemusi wechina. Shoo yegore rino iri kuitwa pachitevedzwa nzira dzekudzivirira denda recovid-19, uye vakabayiwa nhomba kana kuvhenekwa ndivo chete vari kubvumidzwa kupinda mushoo. Vamatibiri vanotiwo veruzhinji vanokwanisa kuona zvinenge zvichiitika kushoo pamadandemutande akaita seZoom nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.